Good evening, Zimbabwe. This is The Connection coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, November the 5th, 2019. I'm your host, Tungamili Koma, and I'm sitting in for Mike. Tonight, we are reflecting on the removal of the late Robert Mugabe from office this month, the month of November, in 2017. And the question being, what have you benefited as the youth? Let's get connected on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms, at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are also live on our three websites, www.voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com. This month, in 2017, the factionalism between ZANU-PF cliques exploded and culminated in a military coup that toppled the late Robert Mugabe after leading the country for 37 years. After years of simmering tensions, hell broke loose on November 4, that's like yesterday, in Bulawayo, when Mugabe's wife, Grace, was booed on stage at the White City Stadium by loyalists to then Vice President Emmerson Mnangagwa. What followed is that Mr. Mugabe fired Mr. Mnangagwa. One thing led to the other. The military moved in and removed Mr. Mugabe. Mr. Mnangagwa, who had fled to South Africa, came back and became president. Long story short, we now have President Emmerson Mnangagwa, and Mr. Mugabe is late. Therefore, the question we are asking tonight, especially to you as a young person, as the youth of Zimbabwe, is when you went into the streets, when you joined the military and the opposition and everybody else who protested on that particular day, demanding Mugabe's resignation. Have your aspirations been met? Has the government, is Mnangagwa, fulfilled his promises? We know he promised jobs. He promised good health care. He promised a good life. Unlike what was happening under Mugabe. And remember, one of the main reasons why the military said it had to intervene and remove Mugabe was because the economy was so bad. And they were saying, you know, we want a better life. We want a better future for Zimbabweans. The question there for today is, has that better life, has that better future arrived? Are you living it tonight? Yilo utaba esi ngalo utaba lokususwa kuka Mugabe embusweni. Abaningi lizakhumbula ukuba na wakhitshwa ngoNovember ngo-2017, ekhitshwa libutho. Kuyikuthi kuqale ngokuhozwa komkakhe uGrace e White City Stadium kobulawayo kwakule rally abe icele lika mnanga kwabahoza uGrace umgabe wathukuthela ke lapho wathi hayi nxa kuyikuthi kulicala ukuthi ngakhetha umnankagwa ukuthi abe ngumsekeli wami ndomdoniza izozwi mangwana wathi ngiyamkhipha umnankagwa lakanye 2 days later wayesemxotshile umnankagwa esikhundleni wasuka ke lapho wayaphephela kwele South Africa long story short i-army ibutho langenela wagenqulwa umgabe kwagcinakiswa kuthatha umnankagwa wathi engena ke lapho wathi yena wehlukene lo mgabe wathembisa abasakhulayo imisebenzi inhlalakahle umbuzo esingawo lamhla ngokuthi kambe zonke izithembiso lezo siwazifeza yini umnankagwa sifuna ukuzwa kini ke njengabasakhulayo ndo nyaya yethu ukurukura nezvayo nhasi nyaya yekutandaniswa kwemshakabvu waRobert Mugabe pachigaro nemauto achishanda navamunankagwa mwedzi uno muna 2017 pavakadzingwa vamunankagwa vakatiza munyika vakanopotera kuSouth Africa ami mauto akasara akabatana nevana veZimbabwe nevanhu vozvavo vanhu veZANU PF vakapindigura vamugabe vamunankagwa vakadzoka vakapinda pachigaro pare zvino ndivo mutungamiri wenyika vakavimbisa vanhu zvikuru sei vechidiki pavakatora chigaro kuti haiwa ndichakupai mabasa muchava neremangwana rakanaka rakajeka saka mubvunzo ndiwoyo kuti sezvo tichikerechedza kubviswa kwavamugabe mumwedzi uno waNovember zvamakavimbiswa navamunankagwa semutungamiri wenyika mazviona here mati mazviona here enda we have our first guest tonight that's a Lovemore Chinoputsa the MDC secretary for Cadership Development and Training vachinoputsa ndinokugamuchirai muchirongwa
maita basa mukoma mutungami
kuri sei kuHarare uko
kuHarare kuri right tiriko zvedu
ngatidzokerei kuna November 2017 upon reflections what do you think about all that happened
well I think the first thing is that as Zimbabweans we made a big blunder on November 17, 2017. We were so curious and we were so eager to have Mugabe leaving office. But I think we didn't think through. Zimbabweans didn't think through the consequences of just pushing Mugabe the man away and pushing Mugabe the man out. I think Zimbabweans are supposed to think deeper in terms of what really wanted to see happening in this country. And I think any normal person would want to accept that collectively as Zimbabweans we made a huge blunder, we made a big mistake by thinking that Mugabe the person was an impediment to progress in this country, that Mugabe the person was an impediment to the realization of democracy in this country. But if you look with insight, you then see that when Mugabe the man left, nothing has really changed in this country. You will see that this country was much, much better when Mugabe was there. And so I just want to say, mate, we really made a mistake. We need to accept as Zimbabweans that we made a mistake in thinking that Mugabe the man was an impediment to democracy. Mugabe the man was an impediment to progress. But nevertheless, it was a learning curve. We now know that for a fact that what needs to be changed in this country is the system. What needs to be changed in this country is the way of doing things. It's the way of building institutions. Our institutions are weak to sustain democracy. Our institutions are weak to sustain and make sure that there's progress in this country. So, yes, we all were enthusiastic about the idea that Mugabe was supposed to leave office. We're all eager to see the back of Robert Mugabe, the person. But we're not prepared ourselves. We're not got in the conversation to then say, if Mugabe leaves today, what kind of Zimbabwe do you want to see? We didn't get into a conversation to then say, if Mugabe, the person, is removed, Where are we going? What are the key steps that are going to take to make sure that there's democracy in this country? So, yes, I accept Zimbabwe has made a mistake. Zimbabweans have learned from what they did. And I think given another option, it would be much wiser, would choose better, and would want to see things being done properly. So I want to admit that Zimbabweans made a mistake. We all went out to celebrate the removal of Mugabe. We all went out to celebrate because we thought that Mugabe, the person, if we dealt with Mugabe, the person, we just dealt with everything. It's unfortunate. It's unfortunate, but we have to live with our mistakes as a people. We have to accept that going forward, institutions need to be built. We need to accept that going forward, it's not about individuals per se, but it's about how do you build institutions that can sustain democracy. How do you build stronger institutions that are stronger than men and individuals? So it's a task that we have as Zimbabweans. We need to get into a conversation to then say, what is best for our country? And do we need to be bothered about individuals going forward, or we need to make sure that we have systems in place, we have institutions in place? So I think the most important learning curve that we got is that we need to be able to have strong institutions as a country. We need to be able to build blocks that will sustain democracy, blocks that will make sure that whoever is leading the country is not the final solution, or is not the final person to give us direction. So, yes, I want to admit, Mtungamili, that we are worse off than we were when Mugabe was around. We are worse off than we were in 2017. 2017, when we removed Mugabe, you and me were agreed that bread was going for 90 cents. Today, bread is going for $15, $16. You agree with me that when we removed, collectively as a people, when we removed Mugabe, the economy was not very bad. When we removed Mugabe, things were still a bit better, but now we've gone to the west. And the most worrying element for me as an individual is that the military sector now is playing a critical role in the establishment. The military has now taken over literally the running of the country, and it's an indictment on the part of everyone who marched, because our idea of supporting the march was not to have the military taking over, but it was to have a change of leadership in the civilian form. But mm-hmm. The one element now is that the military have actually taken over everything in this country, and it will be a pity that it will take a lot of time and a lot of effort to undo the military entanglement that we find ourselves with.
Mm-hmm. Thank you there, Chinoputsa, and please do stay on the line. We'll love more Chinoputsa Ngwebandla le MDC. Ngumapalane obona kuthiwa yi-Cadership Development and Training. Liyamuzwa-ke uyakhuluma lapho ukuthi iphutha elikhulu elenziwa ngabantu beZimbabwe mhlawumbe embalini yabo ngelokuphatheka kuhlelo lokugenqula uhulumende weZANU-PF ekhokhelwa nguMgabe, ngoba uthi konke okwakhitshelwa uMgabe, zonke ziqhubekwe zakhitshelwa uMgabe, lokhu ezikhona lamanje. Ngakho uthi abantu babecabanga ukuthi uMgabe nguye iproblem, kodwa sebekubonile, abantu sebekubona ukuthi hhayi, uMgabe wayengayisiyo problem enkulu eyedwa njengomuntu, kodwa iproblem enkulu ekhona yiZANU-PF yiyo emele isuswe embusweni. Siza kuzwa-ke apha eZANU-PF sibamemile labo ukuthi babuye, sibanxusile ukuthi baze labo emsakazweni baze zikhulumela. Okwamanje sithathe umlaleli Timbotora Mtereri. Unjani mlaleli wakadi Mtereri?
Kuzimba makaliwo.
Hayi wati no fara edu mati bata mure kubi.
Ndiku South Africa Polokwane.
Kwaka mira sei.
Kwapisa.
Mhm, mapinda muchirongwa mgoma wangu. Zva makavimbiswa namunangagwa zvati zvabatika here?
Zvatakavimbiswa namunangagwa zvina kubatika, zvakatenda ku bed to west. Nokuti varume ava vari kudya mari yenyika semishongo yemusana zvisingatombobatsiri. Havasi kutongera kuzadzisa zvido zvevanhu. Nyika iyi vari kutongera chete kuti varambewo vari pamapawa. Waru kutotonga nyika ya Zimbabwe tenge kambani yawe waru kutora na wachita marina ayo. Saka zese zavai chaura saka tore seka tinotongo ona toti munanga gwandia etongo tonga nyika achingo continue nekuunene bhora rakiremba bhora rikutamba iri saka nyaya yongodiwa apa zvese zvavanoti vanogadzirisa hapana because ZANU-PF iri kutamba bhora rembabvu saka yotongoda red card.
Ko pakabviswa mugabe maanga muri kupi?
Pakabviswa mugabe taiva kusouth africa asi taitocelebratawo tichitofunga kutoti taakutodzokera kumusha.
Makazipigwa
taka tocelebratawo tikatoti hai ndanga kwazopinda nenew dispensation asi manje tazoona kuti new dispensation yacho iri rafu manje kutokunda zvaita mugabe.
Saka ende zvipi zvamaishuvira pakabviswa mugabe zvisati zvazadzikiswa navanangagwa?
Pakabviswa vamugabe zvavaitaura zvekorapshin izvi kuti vachapedza korapshini muzimbabwe. Korapshini iri muzimbabwe haina kutombopera pakapira vamunangagwa, yakatowedzera. Korapshini yemuzimbabwe inotanga kubva kubhodha, kubva kubeti bridge kunosvika kubhodha remalawi. Korapshini yacho iyi yakatekeshera zimbabwe yese ende haitomboperi nokuti inotanga kuvakuri vavava ndo vari kumuta mari vachipenga tsenga mari yenyika yose.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Joseph.
Tinotenda.
Alo ke bekungu Joseph usinte esePolokwane kwele South Africa uthi hayi la njengabantu abaningi wajabula ngesikhathi kugenqulwa umgabe. Wathi mhlawumbe sesiza kuba lekusasa elikhanyayo elicazimulayo kodwa uthi hayi izinto sezihambe from bad to worse. Uthi usumubi kakhulu umumo weZimbabwe ukhuluma kakhulu ngenkohlakalo. Kodwa bona bezanu-PF nxa bezivikela bathi hayi baphezukwayo indaba yenkohlakalo bazakhuluma ngomphumira ukuthi wabotshwa wayengumminista izolo kubotshwe njalo omunye uminista uJorama Gumbo. Sikhuluma nje uvalelwe ulakho ukumiswa enkantolo yiloba nini. Ungenile enkantolo namhla kancane kodwa kazange amiswe phambi kwejaji. Ngokuzwa kwethu kuthiwa usuke wabuyela kuZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ngokuphangisa besiyafaka amanye ama-charges futhi enkohlakalo phezulu. So phezu kwalawa kade vele khona. So siza kuzwa ke maybe kusasa ukuthi uyabe emisiwe yini enkantolo. Yebo bengathi balwisana layo inkohlakalo urumende iri kurwisana nenyaya yehuori. Takaona vachisunga maimfumira vaimbova minista neZuro vakasunga zvakare vaJoram Gumbo. Vanova minister mu ofisi ya vamunangagwa. Asi veruzhinji vari kuti hongo muri kusunga vanhu asi nyaya yeuori iri kuramba ichitekeshera iri kuendera mberi. Uyezve hapana atati taona achiconvict achibatwa nemhosva achikandwa mujere. Ndo zviri kutaurwa nevanhu vakawanda. Mukoma achinoputsa ndimbodzokera kwamuri. Muri parunare. Mataura imimi kuti vana veZimbabwe vakakanganisa zvikuru nekubviswa kwavamugave. Saka muri kuti dai vakaregwa here vamugave vakangotonga havo?
Aiwa, isusu inini ndiri kuti dai masoja aida kubvisa vamugave dai vakangovabvisa wega. Hapana zvaitadzisa izvinhu zvikufamba kuenda kumberi kana kusafamba kwazvo nekuti nyaya yakanga iripo maonera tawo kuita ipo zvino yanga iri pakati pe masoja nava mugabe yakanga isinei nevana veZimbabwe. So chitambudziko rakakaita ndiri kuti vana veZimbabwe takazondopinda pakati penyaya yava mugabe nava munangagwa vamunangagwa vachisvikirwa nemasoja. Isusu taifanira kunge takangosiya masoja nava munangagwa vari kuti iri kwavo vachirwisana nava mugabe wavo. Vamugabe tinotenderera teve kuti vakamugabe vakanga vauraya nyika. Vamugabe vakanga vachingofunga zvesimba ravo vakanga vasingafungi zvokuwaka nyika. So hapana tachinja kubva kwavamugabe. Tangochinja chete nechekuti musoro hausiri vamugabe wava vamunangagwa. If anything, kutoshungurudzwa kwevanhu kwawedzera iko zvino. Iko zvinezvi ndopa takuziva kuti masoja anokwanisa kutopidzwa mustreet achiuraya vanhu. Iko zvinezvi ndopa takuziva kuti mapurisa anogona kungoramba achingotumwa kuti ashungurudze vanhu nokurova vanhu. Ndopa takuziva kuti vanhu vanodzingirwa basa kuti vakumbira kuti mari dzavanotambira dziwedzerwe. Zvakanga zvisingaoneki nguva yavamugabe. Zvinhu zvatouya nekuda kwekuti tavana vamunangagwa vasina kana kuluka kuti vasingazive kuti nyika inotungamirirwa sei, vasina chido chokuti vagadzirise nyika. So kuti vamugabe vaifanira kubviswa here haisi nyaya, nokuti vamugabe takanga tagara isusu seveFDC taitoda kuti vange vachibviswa through maelections zvatanga tichiparticipata kubva muna 2002. So pakuti vamugabe vabviswe tinotenderana napo, asi pakuti zvii zvaifanira kuzoitwa uye zvii zvakaitwa kuti vamugabe vabviswa, ndio pandiri kuti tivana veZimbabwe hatina kunge tinaso kufunga tagara pasi kana kuti tawirirana kuti tinoda kuti zvinhu zvifambe sei. Kubviswa kwavamugabe vaifanira kutongobva nekuti hapana chavaibatsira kunyika, asi vakavareplesa kana dzakavadziva ari wesi dhani vamugabe. Haana clue yekuti nyika inotungamirwa sei, haana chido chekutobvutaridza kuti ane chekuita nevanhu. Anongofunga chete kuti anofanira kuramba ari musimba, anongofunga chete kuti simba rake rinofanira kuuya nekumbunyikidzo kwevanhu. Hapana chatiri kuona chiri kufamba munyika, mabasa haasi kuwanikwa, akanga achipromiswa. Pakanzi vamugabe vabviswa, takanzwa isusu zvikanzi tava neanew dispensation yaireva kuti munyika vanhu vanga vafanira kugara vasingabunyikidzani. Pakataurwa zvikanzi takuti munhu wese ngaasununguke kuita zvaanoda kuita munyika, akasununguka. Asi zvakangoitika zvemazuva iwayo chete, takangotumidzwa kuti hamachi iyoyo yekubvisa vamugabe zvichingopera. Iko zvino izvizvi machi dzose dzinoda kuitwa dziri kurambidzwa. Vanoda kudemonstrata vachiti mari dziwedzere vanorambidzwa. Vanoda kudemonstrata kuti havasi kufarira marangiro akaita maelections, vanombunyikidzwa nokurohwa. Vanoda kudemonstrata kuti havasi kuwirirana nezvinenge zvichiitika munyika. Vese vari kumbunyikidzwa nokurohwa. Asi kwezuva rimwe chete takatendedzwa tikafamba taundi yese, tikafamba nyiharare yose pasina kana munhu airohwa. Chepiri ndechekuti mabhizimusi kwakanzi Zimbabwe is now open for business. But open for business yacho hatisi kuiona nekuti hapana mari iri kuya munyika. Hapana kugadzikana kwakaitika kweekonomi. If anything, zvinhu zviri kutowedzera kushata. Hapana munhu anogona kuda kuuya nemari yake kunyika isina kugadzikana zvakanaka. Pane nyaya yecorruption yanga ichataurwa namugomo wanga uri pafoni, kuti takaudzwa isusu kuti hurumende iyi yakanga yachinzi yauya inyowanii, yakanga ichazotarisa nyaya yecorruption ichinge tashuwa kuti hapana munhu aisiyiwa chero ari connected zvakadii. Bati ndezvipi zvatiri kuona sofa? Tangoona mai Mupfumira vega ndovashungurudzwa, tangoona uyu Joram Mugumbu angosungwa zuva rimwe ndokusiyiwa. Nokuti zvafungizapo zviri kufungidzirwa kunzi Joram Mugumbu anoziyana nevakuru. Kana tisati tatanga pakuona vanhu vachisungwa, vachipomerwa mhosva mumatare, vachienda kumajere nekuda kwecorruption, hapana zvinenge zvichiitika. Ndimbo ndingangoti hapana chatati taona chachinja kubva vamugabe varipo. If anything, zvatowedzera kushata pana vamugabe pavakanga varipo. Vamugabe vairova vanhu, vachiendesa vanhu kumajeri, asi vakanga vasingaurayi vanhu. Masoja nemapurisa vanga vasingaurayi vanhu. Vamugabe vaimbunyikidza kodzero dzevashandi, asi vanga vasingadzingi vanhu mabasa nekuti varatidzira kana kuti vachaiwa mari yokuenda kumabasa. So ndinotoona sekuti patiri iko zvinezvi penyika taapakanyanya kushata kudarika mazuva atakanga tina vamugabe. So kubviswa kwavamugabe mataurirano andiita ndeyekuti hapana chitsva chakanakira nyika, hapana chitsva chakatibatsira kunze kwekuti takangochinja kuti first lady asiri Grace Mugabe ava kusumira munangama.
Thank you there, Mnumzana Chinoputsa, and please do stay on the line. Vachangoti bata ino inepfenyuro yeyu yeStudio 7 uye tiri pachirongwa cheLive Talk The Connection. Nasi tiri kukurukura nezvekubviswa kwava Robert Mugabe pachigaro mwedzi uno waNovemba muna 2017. Zviripo zvachinja here mabasa amakavimbiswa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa sevechidiki, matimamaona here? We have our second guest, that's Dingomozi Poti, MP for Bulilima West, and Ndewe Zanu PF. Poti, Namzana Poti, siya kwamukela kuhlelo. Hayi, siyabonga. Singakabuyi kuwe. Ucingo lwakho luyaxeka. Ngicela uhambe-hambe lapho ngani ukhona. Mhlawumbe singazwana kuhle. Ngithatha umlaleli kuqala. Umlaleli Mtereri wakadi yakho. Halo, mlaleli. Halo, Mtereri. Mtereri, caller, are you on the line?
Hello.
Yes, ma munota ora kana kuti muya kuluma.
Ah, ndinota ora magadi.
Tiripo magadi enyu.
Ndinofara, ndoda kutaura oni nawi iri mudarirwe.
Munoitwani?
Ndinoitwa Nesbet.
Mkoma Nesbet, tipe ifungwa dzei.
Ndinotsigira nyaya yataurwa namukoma wabuda apava. Hapana chakachinja wena, kunyangwe vanhu vakafunga kuti zvatabvisa mukuru wenyika President Robert Mugabe zvimwe zvinhu zvingaita zvakanaka. Asi tiri kutonyatsoona kuti mamiriro akaita zvinhu zvachoka. It's from bed to west. Hakuna chakavimbiswa chakabuda. Vanhu vari kuchema, vanhu vari kutambura. Hapana kana mumwe chete watakambonzwa kuti apinda basa. Kana kuti pane kambani inonzi yavhurwawo. Yekuti vanhu pana investor auya achizoita investment yake munyika. Hapana kana pamwe chete patakambonzwa.
Asi hanzi navamunanga kwa zvirango masanctions ngazviende.
Maiwe hauku ndokunonzi kunyeba chaiko. Hakuna chirango chatinomboti isusu, pane chirango chatinopa mhosva apa, hationi kana zvirango zvacho isu. Nekuti tichizvitarisa marani vava vari kuita nyika yedu. Ivo pache zvavo upfumi hwenyika vari kumisiuza upfumi hwenyika, mari vari kuita maminerals vari kuburitsa munyika vachitengesa, asi mari dzacho vari kuisa muhomwe dzavo. Kutaura chokwadi, mari madonors vari kuzamawo kutumira rubatsiro kuZimbabwe kune maproblems ari kuitika akasiyana-siyana, asi mari idzodzo dziri kungonyura. Vanhu vari supposed kunge vachibatsirwa, hapana kana ari kubatsirwa. Vanhu vari kuzviraramira, vari kungorarama senherera dzisina vabereki. Kana muchiziva kurarama kwenherera, ndo mararamiro ari kuita vana veZimbabwe. Hatisina muchengeti, hatisina mutariri. Vakuru vedu vakungozvitarisa ivo vachingoona homwe dzavo. Vanonyatsoziva chokwadi kuti hapana munhu ari kuvatsigira, hapana munhu ari kuvada. Saka zvaakuita sekurwadzisa vana veZimbabwe kuti nenhau yekuti hamunei nesu, saka isu hatinei nemi. Mukataisa kuzvipatara uko vanhu vari kufa. Madoctors izvi zviri kunzi vadzinga vamwe madoctors basa. Unoshaya kuziva kuti chavavadzingira basa vanhu vari kuti oraiti toita sei kuti tibatsire nyika, toshanda chirudzei, tibatsirei sehurumende kuti tiwanewo pekutangira. Asi vari kudzingwa basa. Saka wotoona kuti kwatiri kuenda chaiko chaiko hapana.
Nhamo
pamusoro penhamo.
Aiwa, tinotenda nekupina muchirongo wamukoma Nesbet.
Ndatenda hangu mandibatawo zuva ranhasi. Ndafara kwazvo, rambai muchindibatawo musaneta.
Aiwa, tichakufonerai, tinofara.
Ndatenda chose, Mwari ngaakuchengete.
Nesbet, limzwireke lapo kuti hayi kunzima mpela kulalo toso luguqukile. Sesilayi njalo umnumzana Dingomozi Poti, ngumhlonitsha ngu-Member of Parliament weBulilima West, etalele ephalamende njalo engwebandla leZanu PF. Honorable Poti, good evening and welcome. Honorable Puti. Nomzana Puti Angizo. Hello, Nomzana Puti. We are having challenges connecting to Honorable Dingumuzi Puti there, but we will keep trying. Abbas Anders Kumas, Studio 7, The Connection, Gushe Lolo Abasakula Yon Jalosi Kulumango Gususwa, Guga Nomzana Robert Mugabe, Esi Salwe ni Owakala, Yebo Babe Velebe Luisa, Namatele, Ezanu PF, kodwa kwazothi mhlaka 4 kwaqala-ke lapho indaba kwahozwa abecele likamnanka kwabahoza uGrace Mgabe eralini kwaBulawayo uMgabe wasexotsha-ke umnankakwa ephathini la kuhulumende. Kwasuka khona kupho-ke one thing led to the other. Umnankakwa wabaleka waye South Africa, wayaphephela khona ibutho langenela wasusa uMgabe okwamanje kasekho. Ubhubhe kunyanga esanda kwedlula nje. Kodwa esingakho lamhlanje sibuza lina njengabasakhulayo ukuthi elakudenjiswa ngubaba uMnankakwa leya kuthola na ikhona yini imisebenzi. Mkoma achino puta, mori pwende izo kere kwa mori?
Ndende ribo.
Aha, edai mapu wa matomu, nasu uno, jiganza, vachino puta weaigu State House. Mapinda panyanga, muno tanga papi neguti nyika yaondo mogaita manvemve, where do you really start?
I can't even put a good idea. Unende iri kushandisa mari yakawandisa yaisingafanira kunge ichishandisa pazvinhu zvinange pazareve zvakafanana nekufamba kweutungamiri zvakafanana nekugara kweutungamiriri kuwana motikari dzinodhura kuwana vasenzi vakawanda nezvimwe zvakadaro so tinokata expenditure tokutanga kune vanhu vanoona vachitungamira austerity yatinounza kana tiri vanhu vakarongeka iausterity inobata utungamiriri kutanga tiwane mari yakawanda ipedza kudevelopment tikatozvigunura tikandogadzirisa maindastry edu zvinhu zvedu zvinondofamba chechipiri ndechekuti ukandogomba rakada kuvharwa munyika muno igomba recorruption mari yenyika iri kubiwa pane vataura va vatiri kudyiwa semushonga wemusoro mari iyoyo iri kubiwa nevanhu vanozikanwa so gomba rinoda kuvharwa repiri ndere kuvhara pese panodiwa napo mari tomeka shuwa kuti zvinhu zvinobuda munyika medu mari haisipenda kumaindividuals tine maminerals edu anofananga achiudza mari kunyika kwete kuwana chetatu mataxi nemitero inofanira nge ichibhadharwa inofanira kuenda kunowandudza ugari hwevanhu chechina chakanyanya kukosha ndechekudyidzana nekugara nevamwe zvakanaka kuti tikwanise kuwana rubatsiro rwatinowana so isu tinofanira kuonekwa kuti tiri vanhu vanotevedzera mitemo yepasi rino yepasi rese yekuti vanhu havafani kumbunyikidzwa vanhu vanofanira kugara vakasununguka munyika moita runyararo kuti mari ikwanise kuuya munyika capital haiteveri pane rusha inoda pakanyarara capital haiteveri pasina sekuti haudze kuti mari yako pasina security yemari yako so tinofanira kucreata maenvironment yekuti vanhu vane mari dzavo vanofanira kuuya munyika muno voinvesta wovhura makambani
Mkoma sinopuza ndimbo kubata imuromo ndidzokere kuna vaputi foni yavo isati ya dropa zvakare. I'll come back to you. Honorable Puti, good evening and welcome.
Good evening, my brother. How are you?
I'm good, thank you. We are glad at last we are able to talk. We've been trying to call you since 8 o'clock.
Oh, sorry about that, my brother.
Okay, let's dive in. This month is the anniversary of the removal of Robert Mugabe from office. And many people say the things are getting worse. What say you?
I'm so surprised that people think things are getting worse, because people normally and usually seem not to be used to the reality that transition has got a lot of pains and endurance that people have to go through. It was mentioned by the President, His Excellency President Emmerson Dambudzi Mnangagwa. It was also mentioned by his Minister of Finance, Honorable Mthuli Ncube, that we should brace for a moment of endurance where things are going to be very tough. Because when you are sanitizing, the process is not supposed to be perceived or expected to be general. Sanitization is a process that goes with doing things that are against the usual. And when the Minister of Finance mentioned about austerity, people could not understand what austerity is, because they thought that things were supposed to jump to another level without signs of change. But means what happened to Greece about 4 or 5 years ago. Austerity measures happened in Germany sometime. Today, Germany is the biggest economy in Europe because they went through sanitization measures that included, but were not limited to austerity. So, when President Mnangagwa inherited a dirty setup of corruption and maladministration, firstly, he had to sanitize. And sanitization entails the process of sacrificing and opting to lose friends, but for purposes of satisfying the majority. But that does not happen in a day. It's like pregnancy. Pregnancy can happen throughout the gestation period. The day is going to be one day that no one wish to see the same again. But after that, all of us are going to celebrate and say, but it's going to be born and following after that ensuring.
But Nomzana putting ngene konapo, this is more than austerity though, ngoba kukanya le incompetence inenga kulu kuhulumende konapo. Ngoba, look, uhulumende uyazama patagula lutho lukhanyayo olubambekayo ongalupoint utapa ti lapho uyazama uhulumende ungani kuba ngcono. Yonke into iyaphansi.
The Speaker of Parliament, Honorable Jacob Frank, mentioned.
Honorable, I'm going to shift position yakho lapho khona. I-network is so bad. Ngicela uhambe kancane mhlawumbe singaxhumana kuhle. Qhubeka sizwe.
Bengisithi ngivela efolosi nje, ngifike ekhaya lapha eTokwananyele ekulima West about an hour ago. Lapho ngivela khona, in his opening remarks, the Speaker of Parliament, Honorable Jacob Francis Mudenda, said that we are doing remarkably well in terms of sanitizing our economy, but esibhekane lakho okwakathesi is an issue that we are supposed to deal a blow to, which is the issue of cartels. Cartels, yes. Corruption, yes. You are aware that there have been arrests of some unexpected figures. And the president is on record of speaking about corruption and corruption and corruption. And Zak has been given the tips that have never, it's unprecedented. izathu kayikazinikwa amandla angaka nkomo ukuthi yenze okungaka mayelana nokuluzama ukulungisa i-economy. So into leza soze zenziwe ngenya elanga elilodwa. The settler regime spent about more than 33 years attempting to make this economy agrarian, despite the fact that they were heavily funded. And those 33 years were not in vain, because later on, we saw them producing to the extent that Rhodesia was able at some point to resist the sanctions that were imposed upon Rhodesia in 1965. Despite the fact that the sanctions were loaded with double standards, where some countries went to the United Nations and asked for exemption of Rhodesian chrome. So, local kukangeleo, abantu ba thanda nje ukukhangela njengathi into yayizolo, kodwa sikunazeleleni ukuthi iZimbabwe iyazama imizamo yayo, kodwa ilwisana namazwe amaningi abangakazimiseli ukubona iZimbabwe isima ngesimo esifisayo. And we should not overlook the issues of intentions of extreme regime change programs that Zimbabwe is faced with. But nevertheless, the president has opened up in his policy of re-engagement. Sidinga abangane abasithandayo lakho esizabathanda, and in diplomacy it's called reciprocity. And in doing so, we want that if ever there's a country that thinks Zimbabwe has something to offer in terms of our wealth, which is rated to be an economy that has got the biggest per capita value rated amongst 143 countries, iZimbabwe kumele ithole inzuzo yayo. Kodwa lokho kakusoze kwenzakale njengakusasa, ngoba okwakuqala eZimbabwe kufanele kube le-political will yokuthi wonke umuntu athande ukuthi politically if things were to go well. Ngetho kusiba lothando nje, general national interest sizifake phambili, sekeleni ukwenza ngazathi izinto kaziko. It's not a lie, Ntungameli, that Zimbabwe is going through hard times and has been for 20 years because of sanctions. As such, we are supposed to rally behind a leadership that is so embracing, that is trying to put reforms across board, so that those reforms can be the vehicle that should be used to empower people and leapfrog the economy of Zimbabwe. The president is on record of celebrating that there are youth parliamentarians in the House. I'm one of the beneficiaries of the benevolence and the approach of the president in opening up space for the youth and women. And he's going on to propose amendment of the constitution to allow women to have full participation in politics. Recently there was a youth assembly at ZANU-PF, and the president mentioned that there shall be a youth quota to allow youth to participate fully and adequately, in order that we create a nation that has got abantu abangabandlulwa ngendawo, abangabandlulwa ngobulili, abangabandlulwa ngokuthi banganani. So I think we've been doing commendably well.
Ndisati ndadzo kwamuri vachinoputsa, asi vaputi hanzi nyaya yehuori ndiyo yauraya nyika. Ende I mean, mogona kumungataura henyu kuti vagumbu vakasungwa maimfumira, asi hanzi miramba yacho yecorruption iri kutamba navamunangagwa ipapo.
Hatina chatadza. Inyaya tinongoziva kuti mupolitics yagara inongoshandiswa. Kana wanzi iwewe unofanirwa kunzi ubviswe, vanongotsvaka zvekuti vakubvise nazvo. Asi basi rese iko zvezvi rinoziva kuti vamunangagwa ndivo vari kuita kuti zvinhu zviite sezvazviri kuita izvezvi. Tiri kuona mari yeZimbabwe yaramba kudzokera payakambonzi yakadzokera muna 2008, nekuti vari kumiramira nekuedza nenzira dzese kuti vanhu varambe vachibatsirwa, cushioning people in terms of how they should live. Iyi yekuti vamunangagwa corruption iri kwavari, aiwazve hatingarambe kuti vanhu varotewo kana vachirota. Kana wakarara ukarota haungarambiwo zviroto zvinouya kuti kuti izvandi zvidi. Ngavarambe vachingorotawo, asi tinoziva kuti mukuru uyu ari kuedza nepese pese pari kuona nepese paari kugona. kuti asati avandire vangu avandire kwangu avandanane vakataura vasati vatombopinda munyanga kana kuzviona zvaasitambovapo zvati ine mazivo yekuti munhu wese anongofungawo zvekuita zvisiri izvo anongofungawo kuti panogona kuita whistleblower anogona kuzosvitsa mashoko panogona kunge achisvika kuti kunzi ah pane uyu atanga kubata bata apa vamunangabva ive zvatinoshuvira ese and mark my word my brother ntungamiringoma this country in a few years is going to demonstrate to a lot of countries in Africa and in the world.
Panenge pachine munhu aripo here mugoma puti nenzara iripo iyi but before you
answer
vaputi 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 andizi kutaura nenzara yekusanaya kwemvura chete ndiri kutaura nenzara yekushayikwa kwemabasa yechingwa chakuita $16 I saw some government minister saying bread is not a basic commodity hanzi luxury ndokutaura nenzara yeikonomi yauraya vanhu hapana magetsi hapana chiripo nothing is moving
ndopatiri kudzokera pave vankomo kuti zvinhu zvakanga zvakanganisika panguva vamunangabva vasati vauya ka zvakawanda zvekuti kuti zvigadziriswe hazvidi kuti vamunangabva vanzi vangazvigadzirisa ne3 days kunyange ani zvake nyange n'anga yemandiriri yamunoziva ikanzi yapiwa matomunhasi kuti bata basa iri haingagadzirisi zvinhu izvi ne2 days izvi zvoda kugadziriswa kwenguva yakareba because zvimwe zvacho zvobva from the pre-colonial era into the problems and the signatures of the Lancaster House where we had 10 years of stagnation and we were not supposed to take any and the length where we were fed with the economic adjustment program but titipepukewo later on titore minda tizame kurima we said asanchiziwa haasi ari targeted kana zvimwe zvese tiri kudzidzisa vanhu vatema across and domino effect pachirungu kuti zivai kutaizo
asi
hakuna mabasa vankomo mirai mundipe mukana ndiko kutsanangurirai let us align our education policy towards production the minister of higher and tertiary education professor Amon Murira vauya neurongwa hwekuti titarise kuti ko pavanhu vese vatinopa macaps avatiti 250,000 per year vakadzidza zviri related to production ndezvipi tiri kuwana kuti it's about 30% the rest of about 60-something% vanhu vanoita madegree ekuti haabatsiri zvatinofanira kunge tichiita isusu takuda education with production kuti munhu akaenda kuchikoro ngaaende anodzidza kurima kana kuveza kana kuti kugadzira simbi kana kuti kuchera zvinhu zvinoverana nezvinofanirwa kuitwa kunoku hatidi maprograms anosponswa nevanhu vanobva from western countries kuchinzi kune degree rinonzi child sensitivity honestly kana ndiniwo pane munhu asingazivi kuti mwana wake anorerwa nekukuriswa sei kunasi kune program inonzi politics whatever peace studies and something like that peace studies dzei dzogadzira mabasa ekupi vanhu ngavazive kuti pano pasi ivhu iri ndiro mai ndiro baba vanhu ngavazive kuti tofanira kuita maprograms echikoro anoenderana neproduction nekumutsa mafactories
okay
rate comes from such things uye insist from believing that government is there to create employment.
Okay, thank you.
Created by a will to do work.
Regandimbo unza. Thank you, the Honorable Put, and please do stay on the line. You talked about the issue of sanctions, but going by what happened like 2 weeks ago, the government called for demonstrations against sanctions, and nobody turned up, only a few people, and I mean literally a few people. Mkoma chinoputa manzava arikutaura Honorable Put.
Yes, that's why I want to talk about it. It's unfortunate that the policymaker of the caliber of the Honorable does not appreciate and understand why certain programs really need to be to be undertaken. And I take exception to the fact, I'm a social worker, I take exception to the fact that he is trying to relate to social policy. He's a policymaker. We're supposed to understand that it's important to come up with policy framework that protects the vulnerable. And when you look at such programs, they are protecting the vulnerable. Children are vulnerable in the sense that they cannot make decisions on their own, and they actually need a flag of framework to protect them. So that's an issue that I wanted to take offense with. But back to the issues that he is raising, I'm worried also that the legislator wants to put the issue of sanctions as a major issue that is contributing to failure by this government. But the reality of the matter is, at the helm of this country, we have an inefficient man. At the helm of this country, we have a clueless man with regards to statecraft. The man in charge does not know anything about statecraft. The man in charge may have been around for 37, 38 years in government, but he has shown beyond doubt that he is clueless in terms of coming up with programs, coming up with activities, and coming up with a policy framework that will make sure that this country moves forward. So I will do everything else, but as long as the man at the helm is not clear in terms of the direction that was this country to take, we'll have a problem. He has failed to articulate what he stands for. He has failed to articulate what he wants to see happening in this country. He has failed to articulate his vision as an individual. And for him to be able to take us forward, it will be a miracle. This country requires astute leadership. This country requires someone with a clear vision in terms of what exactly you want to do to take this country out of the quagmire that we find ourselves in. Mnangagwa has no clue. And to make matters worse, after he has been posted on us by the military, he had an opportunity to redeem himself in the last elections. But what did he do? He brazenly stole an election. Mnangagwa remains illegitimate because he took an election that was not his and declared himself a winner. And that is where the problem lies. There's no one who is willing to put their money where there's an illegitimate president. And in Zimbabwe, we have a clear example of an illegitimate president who has failed to rally even his own people. Like you're currently saying that the sanctions match was a failure. If it was a call by the president of the country and people stopped him, he has been everywhere and anywhere looking for sponsorship, looking for investments. Nothing has materialized. So what kind of leader do we have that can go close shot for 2-3 years failing to bring even a single investment into this country? It's a sign of poor leadership. It's a sign of illegitimacy on the part of Mnangagwa. It's a sign of failure on the part of Zanu PF. So as long as I'm concerned, if Mnangagwa remains as president of this country, we can as well kiss goodbye to the development of this country. We can as well kiss goodbye to the economic recovery of this country. Mnangagwa has no clue as an individual. Zanu PF is not putting any clear, tangible framework and roadmap in terms of what should we be doing to resuscitate the country's economy. What should we be doing to make sure that there is peace in this country? People are being killed. Simply stating that they are incapacitated to come to work. So what kind of investor would want to come to the country where doctors are fired simply because they've mentioned that they don't come to work because they have no money?
Okay,
Security is not guaranteed.
Let me take a listen and chat Zoga Gwamuri. Terero Agadi Ako Mlaleli.
Oh, Magadi Mkuma Ntunga.
Aywa, Tripo, Magadi Enyu.
Ah, Tinofara, Ndriku Fona, Ndriku Botswana.
Kubotswana, Tipe Fungwa Zenyu.
Ine maonero angu pakubvisa kwa Mugabe chakaitika paya Mukoma. Vana veZimbabwe takapindira hondo yevana veZANU-PF vakanga vachirwira zvavo masimba. Bati chaidiwa kuitwa isusu vana veZimbabwe takangozopindira zvedu tikabekera kupembera bati. Takangapemberera paya hapana.
Makapembera ngozi muchifunga kuti mudzimu.
Bati mukatarisa maprizes akanga ari tingatarira akanaka zvinhu zvichitengeka vanhu vachikwanisa kubata mari iko kesi chiona vanhu vachiita makeshini munhu aita mari yake achikwanisa kuisa mari yake muekovhesi but iko zvino tarisai muone kuti hakuna munhu ari kunowana kesi paekokesi nodzoka kumashoko ataurwa naonarable avanga vachitaura varume ava inyaya yekuti vari kungotaurawo zvavo zvokuti ndopavari kudya ndopavari kupfuma napo saka vanoramba vachipasimbisa but pachokwadi chaiko onarable devanga vari munhu anonyatso kutarisisa chero vakatarira panhepfenyuro hapana ruzhinji rweZimbabwe ruri kutaura ruchitsigirana navo
aiwa tinotendapa
yandiri kuona ndeyekuti tiri kuuya kuvanhu hapana nyaya iripo varume vari kusoro ava ndikuguta uye ndo vari kuputsa nyika kubva kuna ivo purezidendi munangagwa
aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa Mugoma
ndo maonero angu iyavo
thank you so much mnumzana Pote uya muzo mlaleli uti hayi akula lutho luhambayo akula kulungisa ilizwe likwenzayo liyadla kuphela
hayi mina zvamakakomo angeke ngiphikisane laye ngoba umbono wakhe kodwa mina ngiko lapha ngidinga lapha wathina imisebenzi ezokuthula engela kusolwa lobudlwangudlwangu mina ngabuya lapha ukuzbathanda
zamukucheda njalo futhi sizwanane kuhle
ba
ngithi zamukucheda njalo ifoni siqhamuqhamu
azibe ukukhuluma kodwa mina angikho lapha ukuthi ngisole imbono yabanye abantu imbono iyehlukana kodwa ukumenywa yini ukuthi lami ngiphose ilizwi ngikwamukela njalo ngikuthakazelela ukuthi ngiphosa ilizwi ngezinto engizazi kakhulu njalo engikholwa ukuthi yizo ezizaba yindlela yokulungisa umumo oseZimbabwe ekuthiwa ngiyakudla angikwazi imidlalo kodwa into engiyaziyo kakula even in 1890 when this country was colonized on the 12th of September akuzange kwenzakala ukuthi kuvuke imbare leyana lapho abafaka khona the Union Jack isilidorobho by 1923 Harare was still a miserable field and abakwazi abantu ukuthi kasibeni lesineke sokunika umuntu ithuba nanku-ke ubaba umnangagwa uthe ngena sabona exercise of various freedoms I can talk about various freedoms but let me just mention to you freedoms that are happening in the media sector things that are taking place and the proposed opening of airways and a lot of other amendments that are happening the amendments ezokwenza there are a lot of bills that are coming and are debated sonkeni thina bezanu-PF labe-MDC sidebate sibe lokuvumelana ukuthi hayi lapha lilahle laphana because we are there to create this country to somewhere together and President Mnangagwa is aware that it is only that kind of engagement that can take us somewhere and I've listened to a lot of people praising President Edi Mnangagwa that he was a good speaker of parliament then And it tells you that he's a tried and tested man.
Mm-hmm.
And then we travel the agenda. So he attempt to
iskati
put the economy ahead of others. Iskati, no. Ake. Angazi ukuthi abantu sibefuna sevusa iphinyanga ukuthi kwenzakale lokho.
Hayi siyabonga. Siyabonga. Honorable Phuthi, siyabonga let's leave it there. Dingumuzi Phuthi, Zanu PF MP for Bulilima West, as well as the Love Machino Phutsa, MD Secretary for Kadership Development and Training. Kwanele zvakwana zvanhasi tinotenda olivalelisayo ngotungamiri nkoma kuna Zimbabwe.